Manheraka nakamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wesvondo chikumi 10/2018. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti izvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti Zimbabwe yakazvipira kuita sarudzo dzakachena mwedzi unouya, uye vari kuuya munyika kuzoongorora sarudzo idzi vanofanirwa kunzwisisa mutemo nemafambisirwo esarudzo dzemunyika.
Allow me to encourage those coming to observe our elections to acquaint themselves with our electoral laws and institutional arrangements.
Vanhu vakawanda mudunhu remashonaland west vanoti bato richakwezva vavhoti vakawanda mudunhu iri ndorine mukana mukuru wekukunda musarudzo dzegore rino. Tichakupai zvabuda mumitambo yenhabvu yatambwa munyika nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vaudza gungano revanhu pakuvigwa kwegamba rehondo vaJohn Chimbandi kuti Zimbabwe yakazvipira kuita sarudzo dzakachena mwedzi unouya, uye vari kuuya munyika kuzoongorora sarudzo idzi vanofanirwa kunzwisisa mitemo nemafambisiro esarudzo dzemunyika kuti vakwanise kuita basa ravo nemazvo. Godin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Vamunangagwa vaudza mhomho yevanhu vaungana panzvimbo inovigwa magamba yeHeroes Acre muHarare kuti vanoda sarudzo dzine runyararo uye dziri pachena. Vati vanotambira vese vanoda kuzoongorora sarudzo idzi, asi vati vanofanira kunzwisisa mutemo wesarudzo nemafambisirwo adzo, vachiti hurumende yavo ichatevedza mutemo wesarudzo pamwe nebumbiro remutemo wenyika kuita sarudzo idzi.
Those coming to observe our elections to acquaint themselves with our electoral laws and institutional arrangements so that the honest
ndoda kukurudzira vese vari kuya kuzoongorora sarudzo kuti vadzidze mutemo wesarudzo nemaitirwo anoitwa sarudzo muno kuti vagone kuongorora sarudzo nemazvo.
Vati sarudzo dzegore rino dzinofanira kuitwa pachitevedzwa zvese zvinodiwa pamutemo, uye veruzhinji vachawana mukana wekusarudza vatungamiri vavanoda. Vanoongorora zvematongerwo enyika vakarerekera kuzanu PF vatafadzwa Mugwadi vaudza Studio 7 kuti vanobvumirana nemutungamiri wenyika panyaya dzivanoongorora sarudzo vekunze.
Ngavatange vanzwisisa mashandiro anoita mutemo wesarudzo dzemunyika munomu vasati vatanga kupopota kana kutaura zvingava zvisati zvine kodzero yokutaura, nekuti zvingangovhiringidza maelections edu. Saka vari kuti vanhu ngavaverenge mutemo, nekuti nyika nedzimwe nyika neimwe neimwe ine mutemo wayo wesarudzo unoitaura kuti sarudzo dzinoitwa sei munyika. Saka isu hatingachinji mutemo wesarudzo, tasara nenguva shoma shema kuti tiende kumaelections.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vaVivid Gwede vaudza Studio 7 kuti zviri kutaurwa navamunangagwa zvakanaka chose, asi hurumende yavo inofanirawo kuita sarudzo ichitevedza zvayakawirana neSADC neAfrican Union uye nezvinotarisirwa pasi rose.
Poro pemitemo inenge iri munyika pane zviranganwa zvakaitwa yatingati matreaties kana kuti maprotocols anoitwa futizve nenyika dzingave nyika muregion musadak muno. Tine inonzi SADC electoral guidelines on democratic elections. Iyoyo inotipa zvezvakare kuti semusadak takawirirana kuti chii panyaya dzesarudzo kuti dzinofanira kunge dzakadi. Zimbabwe inofanira kunge ichiteedzera izvozvo izvo. Kune inonzi African Charter on Democracy and Governance. Zvakare inotaura izvozvo izvo kuti munyika dzemuAfrica kuti dzinge dzinzi paelections awo waita ma elections ane hunu ane ngashwana unge akamira sisi
vagwede vati nyika dzese dzepasi rese dzine mitemo yesarudzo uye zviri pachena kuti mitemo yesarudzo muZimbabwe unoda kugadziriswa ndosaka paine kuchema chema kubva kumapata anopikisa masangano anoshanda akazvimirira nevaongorori vesarudzo. Murayiridzi wepauniversity of Zimbabwe Professor Charity Manyeruke vati zvakakosha kuti vanoongorora sarudzo vataure nevanovhotesana vese vane chekuita nesarudzo vasati vaburitsa magwaro avo. Vati Zimbabwe Electoral Commission handiyo yega ine chekuita nesarudzo munyika.
Nyaya yekuti ZEC ine zvainotarisa, parliament ine zvainotarisa, judiciary ine zvainotarisa, zvinotobatsira kuti democracy yedu itwe enhanced. Zvinokangosiya ZEC yega yega kuti itarise zvinhu, inodawo vanozopa oversight, inodawo vanozoti kana kumapotsi chaipo nyaya iuye ikoko iongororwa. Haungati ZEC ngaito ngenyaya aiwa, zvinofanira kuendeswa kumakotsi. Ndozvazvakaita muElectoral Act.
Vamunangagwa vati vanhu vemuZimbabwe vanofanira kuremekedza vanhu vakaita Samushaka Vhuva Chimbandi avo vakaenda kuhondo kuti nyika iwane rusununguko. Vachimbandi vakaberekwa kuwedza muna 1951 vakaenda kuhondo muna 1972 vakapinda mubazi rezvekuryidzana nedzimwe nyika muna 1980 kusvikira gore rapfuura. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Vanhu vakawanda mudunhu remashonaland west vanoti bato richakwezva vavhoti vakawanda mudunhu iri ndiro rine mukana mukuru wekukunda musarudzo dzegore rino. Atha Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Dunhu iri rinozivikanwa zvakanyanya nekuvhotera bato rezanu pf pasarudzo dzekumashure sezvo vaimbo vemutungamiri wenyika varobert mugabe vaibva kwazvimba mudunhu iri. Vamwe vanhu vanoti dunhu iri rinokwanisa kurunzira sarudzo dzegore rino sezvo vagari vedunhu iri vachavhota zvakasiyana nezvavaimboita makore apfuura sezvo vamugabe vakabviswa nechisimba zvavasina kufarira semwana wedunhu iri. Vatendai Musonza vanoti pamusoro pevanhu vaifarira vamugabe semunhu wekumusha kwavo pane vaimanikidzwawo kuvhotera bato rezanu pf ivo vasingade sezvaiitika kune mamwe matunhu. Nokudaro vanhu vachavhota zviri pamwoyo pavo sezvo vasununguka.
Munhu aityisidzira vanhu vemumash west kuti varambe vachingoti zanu zanu ndimugabe, mugabe wacho haasisipo. Saka ukatarisa mamiriro aita zvinhu yemanje mumash west ndeyekuti vanhu vaakuita zviri pamwoyo pavo. Saka handione mash west chitorwa ichinzi inoramba ichingonzi ndiye zanu pf.
Vajosifati Rupere vanotsigira vamusonza vachiti bato rezanu pf harina kurongeka semakore ose zvikuru sei mumatunhu emashonaland west.
Chekutanga mamiriro ezvinhu ndekuti marongerwo ari kuitwa zvinhu ese haana kumira zvakanaka. Administration work chaiyo chaiyo, ukatarisa maprovinces, ukatarisa
Vamusonza vanoti dunhu remashonaland west ratsemuka nepakati izvo zvichapa mukana mamwe mapato kuti vawane mavhoti akawanda kudarika zanu pf.
Mash west yatone nekuti ine mukana mukuru yekuti ive nechekuita nezvinobuda pasarudzo iri kuuyai, nekuti vanhu iye manje vasununguka kuti vamire nemunhu wavanoda. Kutyisidzirana kwaakushoma. Ende ziyawo futi kuti iyo vanhu vemumash west kunyanya vekwaana zvimbava havana kufara nemabvisirwo akaitwa chimudhara wavo, nyange akanga akura asi havana kuita sei kufara, zvinova zvatsemura even iyo futi zanu pf yacho.
Sachigara weMDCT inotungamirirwa navanelson chamisa mudunhu varalph magunje vanowirira navamusonza vachiti bato rezanu pf rakapatsanuka zvakanyanya mudunhu remashonaland west nokuda kwekuti ndiko kunobva vamugabe.
Mabvisiro akati vamugabe, you start your policy very well, it shows kuti zanu pf mashonaland west ndomairi most divided. Havana kufara nemabvisiro akaitwa vamugabe ndomumusha mavo. Unongoziva kuti kana uri mumusha mako munhu unenge une lot of supporters. Saka a lot of supporters vezanu pf vaakuMDC.
Asi vamwe vanoti bato rezanu PF rinokwanisa kutosimba nekuda kweutongi webato washanduka sezvakaratidzwa nezvakabuda musarudzo dzebato iri mumaprimary uye kupatsanuka kwebato reMDCT. VaClifford Kupeko vanoti vanhu vave kudzokera kuzanu PF nokuda kwekupatsanuka kwemapato akaita seMDCT.
Saka vazhinhu vazhinji vari kuuya kuzanu PF nokuona kuti uko kwa kuna chini.
Kusabatana kwebato rezanu PF mudunhu reMashonaland West kunoratidzwa neuwandu hwenzvimbo dziri kudzokororwa sarudzo dzemaprimary idzo dzinonzi dzakakundwa nevanhu vanofungidzirwa kuti vari muchikwata cheG40. Mudunhu reMashonaland West rinonzvimbo 22 dzinokwikwidzwa, asi pari zvino bato rezanu PF rine nhengo 21 muparamende. MDCT ine nhengo imwe chete yemuchinhoi iri muparamende. Nzvimbo dzinoti Norton, Chegutu West, Chegutu East, Chinoi, Zvimba North, Zvimba South neMakonde dziri kudzokororwa sarudzo sezvo dzakaitwa zvisina kufambiswa zvakanaka. Musarudzo dzakaitwa muna 2013, Zanu PF yakawana mavoti 281,262 mudunhu reMashonaland West, uko MDCT ikawana mavoti 88,241. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndine Arthur Chiguriwa.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na6 AM kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na7 PM mazuva ose. Munotibata pa909 AM uye pa4930-13860, 15460-15580 ne6080 shortwave. Musakanganwe Live Talk na8 PM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne15460 frequencies. Pindai muchirongwa cheLive Talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza5:15 kusvika na6 PM uye nemusi wechishanu kubva na5:45 kusvika na6:15 PM. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Makateerera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zvipangamazano zvepamuzinda weWhite House muAmerica zvashoropodza zvakasimba mutungamiri wehurumende yeCanada vaJustin Trudeau nhasi. Zvakanga zvaitwa navaTrudeau zvakafanana nekubaya kumusana pamwe nekuzvidza mutungamiri weAmerica vaDonald Trump mushure mekunge vaTrump vasiya musangano wezveupfumi weG7 Economic Summit vachienda kuSingapore kunhaurirano dzezvezvombo zvenyuclear nemutungamiri weNorth Korea vaKim Jong-un. Vanoona nezvekuchengetedzwa kwenyika vanoti nzvimbo hombe inochengeterwa magwaro ekuvhotesa muIraq yabatira moto nhasi pamberi pekuverengwa zvakare kwamavhoti uko kwakakurudzirwa neparamende. Iye zvino tomboenda kuchikamu chedu chechitendero uko tinokupai hurukuro yakaitwa naTanonoka Wande weStudio 7 naDr. David Simango veZayoja Forward in Faith avo vari kuUnited Kingdom.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba.
Ndinokuchingamidzai nemufaro mune chimwe zvechirongwa chezvechitendero. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti nhasi tomboyambuka makungwa kuenda kuBolton kuUnited Kingdom kunoona zviri kuitika kuZayoja Forward in Faith Church.
Yesu simba rangu.
zita rangu ndinaitwa David Simango. Ini ndiri kuno ku Manchester, ndino minister ndirimo Forward in Faith Church kuno kusangano re Bolton. Kumushaa ndinobva kwa Mutare. Asi pari zvino ndiri kubata basa ramwari ndiri muno mu England, Manchester pa Bolton.
Makaenda ku England rini?
Ndakauya muno mugore ra 2014 nokuda kwebasa ramwari zvekare. Saka pari zvino ndiri based muno mu Bolton pandikuita senior pastor ndichiminister kuvanhu vari muno mu UK, vanhu vezvizarwa zvekuZimbabwe. Kunyange tichinamata navamwe marudzi muchurch medu akasiyana siyana, asi tiri kubatsira vanhu vakati wandei vokunyika yokwedu yeZimbabwe.
Munoona mutsauko here pakati pevatendi vamuina uiko zvino neavo vamashanda navo kuZimbabwe?
Hongu mutsauko uripo, vanhu vari kuno kudiaspora nevari kumusha. Mutsauko uripo ndokuti vanhu vari kunoku vanoshanda mashifts, mabasa akati wandei. Zvandotisiyanei nekumusha, nokuti kumusha vanhu vanogona kuwana mukana wokuti pamwe vanombozorora vachitora nguva yavo yokuita mabasa avo, nokuti kumusha ndokwavanogara. Kuno zvatisiyanei nokuda kwekuti kana ukangogara uchingoti ndiri wakangodekara, haukwanisi kuwana mari yokuti urarame nayo.
Kumusha kuna ana tete, vana mai nini, vana sekuru nedzimwe hama dzinobatsira. Imi munobatsira zvizvarwa zveZimbabwe ikoko sei pasina dzimwe hama dzinobatsira parudzii?
Zvinoitika kunzvimbo dzakaita sekuno, kana utori mufundisi kana kuti mubati webasa ramwari, unofanira kuramba uchishanda nemafoni. Vanhu vanoshanda zvikuru vari munyika dzakaita sedzino vanoda vanhu vanovakurudzira pamweya spiritually, nokuda kwokuti ko vanenge vaneta, saka vanoda kuti vabatsirwe, vasimbiswe pamweya nepanyama, kuitira kuti mukati mavo varambe vachinamata Mwari, vakafokasa kuna Mwari.
Chinyi chamasangana nacho chinokugozherai pabasa renyu muri kure nokumusha sezvamuri?
Chinotiremei kunyika dzekuno kusiyana kwatinoti maculture, ichocho chinorema nokuda kwokutiko tomboti mutemo umwe wakaita sokumusha kwakandotirerukei kuti unogona kubatsira kunyange vana vechidiki. Asi ukangava kunyika dzekunoku unozoona kuti vana vazhinji vechidiki maunder 18 vanenge varivo vanonetsa musikanzwa zvikuru, nokuti mitemo iri kunoku inoti munhu anenge ari wechidiki anofanira kusununguka kuita zvaanoda. Saka zvinotigozhera dzimwe nguva kuti tikwanise kuvabatsira, nokuti vanoti ndakasununguka ndinoita zvandinoda. Apa ndo panondo kutenda zvikuru tsika dzokumusha dzokuti vana vadiki vanogona kubatsirwa nevakuru vachirangwa nokubetserwa. Saka we meet such challenges dzokuti vana vari kuno vanoti netsei.
Mashoko enyu amungada kuzivisa vatereri ndokuti chii?
Masoko aningada kuzivisa vatereri baba Hwande pari zvino, kuberekwa patsva kunokosha nokuda kwokutiko kwai kuna matamwari. Jesu unotiudzaura kuti kana munhu ava ndipaura anotiudza kuti kana munhu ava muna Kristu chava chisikwa chitsva. Saka kuna matamwari kunokosha, asi kwakuna mata kwatinoita munhu anofanirwa kuva anoberekwa patsva. Kutaura kuti munhu anofanira kusiya nzira dzekare achipinda kuva chisikwa chitsva, kufamba munzira itsva, kuratidza kuti mabasa anga akaipa ose anga achiita anomatsveta. Nokuda kwokuberekwa kutsva kuya oona upenyu hwake huchishanduka, kuratidza kuti aikunamata Mwari. Nokuti hazvingabatsiri kuti munhu agova munhu anongoenda kuchechi asiri pasina shanduko muupenyu, kuratidza kuti munhu ava chisikwa chitsva.
Mashoko anokosha zvikuru. Tinotenda Pastor Dr. David Simango veZayoja Forward in Faith Church kuUnited Kingdom nokuti tandadza kwamaita.
Ndatenda baba Hwande.
Vadiwa vatereri, ndinoimba kuve nemi zvekare zvondo rinouya mune chimwe zvechirongwa chezvezvitendero. Ini ndini Tanonoka Hwande ndiri muWashington DC ndichiti musare zvakanaka.
Tinotenda Tanonoka, Tanonoka Hwande weStudio 7 muhurukuro yaakaita naDr. David Simango veZayoja Forward in Faith vari parunare kuUnited Kingdom. Kambo katinoshandisa pachirongwa chedu kanobva kuchikwata Christlike Choir kachinzi Jesu isimba rangu. Iye zvino tokuendesai kuna Evans Zininga kwaanotipa chirongwa chake chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Thank you.
kwazwai mori ya Zimbabwe ndino kuchingamidza kuchirongwa chesvondo regarega cheve chidiki chandino kupakurirai kuno kustudio 7 kandini Evans Zeninga ndiri ku Washington DC. Nasi taita rombo rakanaka tichakurukura na mzware Duduzile Nyirongo vari kuHarare vari kuita zvematongero enyika. Kwazwai vanzvadzi.
Magadimuri Zimbabwe.
Terera ngangode kunzwawo kuti ianombonzi Duduzile Nyirongo uyu ndiani muchidembo.
Duduzile Nyirongo ndi amai ndimai mfundisi uyezve ndiri kumiririra my elections emuZimbabwe kuti ndigoitawo councillor muHarare Ward 7. Uyezve ndiri chartered accountant.
Muri accountant, muri mai mfundisi, munoita zvematongero enyika, muri mwana wechikoro, munozvibatanidza sei zvamunoita zvese izvi?
Ndinoedza kuti ndigoita time management, kuti ndigoti panguva yakadai ndopanda kunge ndichiita zvakadai. Nezvekukoshesa kuti nhasi kakosha kuti ndiite ndechipi.
Saka pari zvino tiri kuverenga tichinzwa kuti makapindawo mumubatanidzwa wepovho muri kumhanyawo kunoita kanzura matiku Ward 7 nai?
Ward 7 munomuHarare.
Zviri kufamba sei izvozvo zvedivi rezvematongerwo enyika izvi? Mave papi nekuzvishambadzawo musarudzo dziri kuuya idzi?
Iko zvino ndanga ndichifamba muvanhu ndichivapa maflyers anotaura nezvangu, uyezve ndanga ndichiita zvesocial media, ndanga ndichibatika paTwitter nepaFacebook panenge ndichishambadza tariro yandinayo nezvemunomuHarare Ward 7 uyezve neCity Council of Harare.
Saka zvamungati ndo zvinhu zvikurukuru zvamuri kutarisira kugadzirisa kana mapinda panyanga ndezvipi?
Inini zvokuti ndinenge ndiri councillor anobatika, councillor akavimbika, uyezve ndinenge ndiri simbi yebasa itaita kuti ndishande kwazvo kuti marodzi agadzirwe, mvura igadzirwe, makliniki edu agoshanda, agova modernized, kuti marara agotorwa, uyezve kuti tigotanga kuchengetedza environment yedu, wetlands edu, nekushandisa green energy. Iyo atoti green energy ndatozvipira kusociety kuti I've offering myself kuti ndine zvakadai nezvakadai, saka ndakuzvidzoserawo mumhuri yeZimbabwe, mumhuri yeHarare Ward 7, kuti Harare City Council igonaka.
Chakakutumai kuti mupinde mune zvematongerwo enyika chii?
Inini ndakatanga, sokutanga ndanga ndisingafariri zvepolitics izvi, ndaingoti politics ndeyakashiba. Pane pandakazosvika ndikaona kuti ha, tinorarama mupolitics nyange ndikada kudzitiza. Mutengo wechingwa ipolitics, mutengo wemagetsi ipolitics, zvine zvokuita nemutemo nemaeconomies, maeconomics arimo, policies, nyange uri business person asi business rako rinoafekta nemapolicies arimo munyika imomo. Zvese zvine zvekuita nepolitics izvozvo. Saka ndakaona kuti hazvichaite kuti ndirambe ndakanyarara, ndakufanira kunge ndichitaura. Ndo pandakatanga kuita activist, amunoti maactivist.
Saka izvo zvematongerwo enyika izvi nezvechitendero, tanzwa kuti muri mai mfundisi nerimwe deve, munozvisanganisa papi?
Mukatarisa Bible, ipolitics dzega dzega kubva kuna Genesis tichienda kumberi uko, tinorarama mairi politics iyoyo. Saka nyangwe tichienda kuchechi tichinamata, politics dzinotiafektawo. Nenyaya yekuti even kuti tive nemachechi muno muZimbabwe, inyaya yepolitics idzodzo.
Makatarisa mamiriro akaita zvinhu munyika, muchaona here kuchitwa sarudzo dzakachena dzisina mhirizhonga nekurwisana?
Aiwa, iko zvino tirikutokambena zvedu takasununguka, handisi kutarisira kuti pachaita mhirizhonga.
Ndokutendai zvikuru nenguva yamatipa kuti tikurukure nemi. Ini ndini Evans Zeninga ndiri muWashington DC.
Tinotenda zvikuru Evans Zeninga nechirongwa chake chinodzidzisa vechidiki. Iye zvino toenda kunhau dzemitambo. Chikwata chenhabvu chemadzimai chemamite warriors chabuda mumakwikwi eAfrica Cup of Nations yemadzimai mushure mekukundwa nechikwata chezambia 2-1 kunhandara yerufaro muHarare pamutambo wemaqualifiers watambwa nhasi. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavelous Muhlanganya weStudio 7 nenyanzvi yezvemitambo muzi wetu Hadebe nezvenyaya iyi.
Mamite Warriors arowa 2-1 nhasi uno kuRufaro Stadium pakati pevhiki apa vakaenda kuZambia, ikoko vakawina 1-0. Nhasi uno vanga vatarisira kuti vange vachidrawa kuti vange vachienda kuAfcon yevakadzi ivo vatungamira pamutambo uyu asi Zambia yakwanisa kuti inge ichiuya from behind ikakwanisa kuti inge ichiwina 2-1 saka yapera iri 2-2 ndokunozoshanda izvi zvavanoti iaway goals rule i 2-2 on aggregate asi nekuti Zambia yagoyesa magoal 2 kuno kuZimbabwe kusiri kumusha kwavo iyezve Zimbabwe isusu tikakwanisa kugoyesa 1 zvakureva kuti Zambia yakuenda kuAfcon yevakadzi saka zvakureva kuti isusu atatadza kuti tinge tichienda kuAfcon
zvii zvingave zviri zvipingaidzo zvazoita kuti chikwata ichi chemamaiti Warriors chiwanikwe chichikundwa nhasi
katarisisa unoona kuti kune zvakawandisa zviri kuitika vasikana vetu vakaenda neroad ikoko kuZambia wotarisa kuti Zambia yati chipedzwa kurohwa neZimbabwe iyo ikatoflyer ichiuya kuno kuRufaro Stadium kuti gadzirire second leg ndezvimwe zvinhu zvinoti netsei pamutambo wezenhafu muno muZimbabwe asi tinotarisira kuti ivo vanotungamira zvemutambo vanenge vachigadzirisa ipapo asi tine kuchema nekuti vasikana vedu vatadza kuti vange vachienda kuAfcon vachirohwa yavanoti away goals rule zvapera zviri 2-2 on aggregate ipapo
pamitambo yePremier Soccer League yatambwa nhasi zvafamba sei
pamutambo yePremier Soccer League nasi kuno kuBarkfield Stadium chikwata cheUlaya Chiefs charowa cheHighlanders ne 1-0 kuRusape ikoko kuVengere chikwata cheDynamos charowa Mtare City ne 1-0 yada yazorowa chapungu 3-0 kuzoti Shabani Mine ne Black Rhinos zaita mangange 2-2
Nyanzvi mune zvemutambo muzi wetu Adeba chitaura naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7 ari parinari muBulawayo Kambo haidzoreki kubva kuna Oliver Mtukudzi tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoti Zimbabwe yakazvipira kuita sarudzo dzakachena mwedzi unouya uye vari kuuya munyika kuzongorora sarudzo idzi vanofanira kunzwisisa mitemo nemafambisirwo esarudzo vanhu vakawanda mudunhu remashonaland west vanoti bato richakwezva vavhoti vakawanda mudunhu iri ndo rine mukana mukuru wekukunda musarudzo dzegore rino chikwata chemamite warriors chinobuda makwikwi eafrica cup of nations mushure mekurohwa nezambia 2-1 tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro ndini jonga kandemiri ndokusiyamina mutungamiri nkomo
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Leyitshona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhlaka 10 ngoNhlangula 2018 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Kana munyika musina magetsi kwakuzati hakuna hurumende. Kana munyika mune maZimbabwe ari mudiaspora nokuti munyika mune maopportunity kureva kuti hakuna hurumende.
Umkokheli weMDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uthi nxa uZulu weZimbabwe efuna ukuhlala kuhle kumele avotele yena lo manyano wakhe kukhetho oluzayo.
Allow me to encourage those coming to vote for elections to acquaint themselves with our electoral laws.
Umongameli Mnangagwa uthi kuqakathekile ukubana abakwamanye amazwe abazazohlola ukhetho luqhutshwa babeyazi imithetho yeZimbabwe ukuze baqhube kuhle umsebenzi wabo. Sile mpumela yemidlalo yenguqu edlalwe lamhlanje. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umkhokheli weMDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa namuhla ucele uZulu weChiredzi ukuthi amvotele nxa efuna ukuhlala kuhle. UChamisa uthe indubo zonke eziselizweni ezigoqela ukusilela kwemali lemisebenzi siveza sobala ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa sehlulekile ukubusa kuhle. Izolo khona usikhwica mfundo Welshman Ncube yena okhokhela ibandla leMDC ubekhankasa laye enyandeni eGwanda North lapho akhuthaze khona izakhamizi ukuthi zivotele uChamisa leMDC Alliance. Nanka amazwi kaNcube.
Wayigcina nini 50 cent engeyakho? I'm going to go to the house. Omama nabe xoxa bodwa baxoxe ngathi njengabo baba kumele sikhumbuzo wezana ukuthi nxa uhamba unquma lapha emalayinini ukhamwe luhleko lwabantwana bejabula bedlala ukhamwe yikufraya kwabomama kuphekwa ijaha lakoChamisa leli Nali kuluma ngama bhuleti treni lani lani. Lokho kokulungisa amaklinika izibhedlela, amafektari, emasimini, ezikolo. Into elula, elula kakhulu kakhulu. Sizangena imisebenzi. Abantwana bethu abagcwele emazweni bazaphenduka bazosebenza lapha. Ngoba ilizwe leli liyabe seliyakhiwa kakutsha.
Umnumzana Welshman Ncube ngumkhokheli weMDC. Kusenjalo ikomishini ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission isilandule ukuthi kulabantu abakubutho abayisebenzelayo. Izeki yethu le umbiko lo namuhla iphendula umanyano weMDC Alliance kuzikhalazo ozifikise kuyo ngeviki edlule. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kuqakathekile ukuthi abakwamanye amazwe abazabona ukhetho lweZimbabwe luqhutshwa babeyazi imithetho yezokhetho ukuze baqhube kuhle umsebenzi wabo. Kubika uMavis Gama eseHarare.
Umongameli Mnangagwa wethule amazila emngcwabeni weqhawe lesizwe umnumzana John Chimbandi emathuneni eNational Heroes Acre eHarare namhla. Umnangagwa ugcizelele isithembiso sakhe asehlala esenza ezokuqhuba ukhetho olukhululekileyo njalo olungela ukuqilibezela. UChimbandi wasebenza kuhulumende okwesikhathi eside emela eleZimbabwe emazweni achiyeneyo. Ubhubhe ngeviki edluleyo njalo umngcwabo wakhe ubulabantu abalutshwana kakhulu nxa uqathaniswa labantu ababevame ukuzaphelekezela amaqhawe esizwe eHeroes Acre ngesikhathi sikamnumzana Robert Mugabe. Usizi obelulapha belufakazwa la ingoma ebezihlatshelwa ngamakhwaya ehlukeneyo agoqela eyamapholisa. Emazwini akhe uMnangagwa uthe yinto ebalulekileyo ukuthi abazahlola ukhetho mhlaka 30 ngoNtulikazi bevela kwamanye amazwe babe lolwazi olujulileyo ngemithetho elawula ukhetho ukuze bawuhambise kuhle umsebenzi wabo.
Ngivumelane ngibakhuthaze labo abazakuza ukuzobona ukhetho lwethu luqhutshwa ukuba bayizwisise imithetho yethu elawula ngezokhetho ukuze bethembeke lapho behlolisisa izikhalazo eziyabe zithe zavela.
Uthethe leli thuba ukukhuthaza abamabandla ezombusazwe ukuba baqhube imikhankaso yabo ngokuthula kungekho udlakela. Amazwi kaMnangagwa agcizelelwe yisiphathamandla seZANU-PF umnumzana Joram Gumbo. Ugumbo uxwayise njalo abamabandla ezombusazwe ukuthi akhankase ngokuthula.
Kungaze kwaba lokuthi siyahluphana siyalwa phakathi kwethu ngoba ilizwe ngelethu zonke.
UChimbandi ubhubhele esibhedlela se-Arundel Clinic eHarare mhlaka 2 ngemva kokuhlaselwa yisifo senhliziyo okwesikhathi eside. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Imuli ezedlula amakhulu amahlanu kumadlambuzi ePlumtree sezitshelwe ukuthi kumele zithuthe ziyedinga ezinye indawo zokuhlala ngoba iCouncil isithi lesi sigaba sesisenziwa idolobho. Ngakho iCouncil ithi lapha izakhamizi lezi ezihleli khona kuphakathi komngcele wedolobho. Le yinto esicunule kakhulu imuli ezinengi. Sixoxele sakhamuzi umnumzana Thamani Ncube.
Izakhamizi okwakuqala akwenzwanga amanyathelo okuzazisa ngendlela ehloniphekileyo. Kupho ngukhamuka into leyo sebebona abantu abavela kudepartment ye-physical planning bezofaka amaphedi becenta imingcele yedolobho betyela nezakhamuzi phose ezingamakhulu amabili eziza-affectwa directly nezinye eziphose zifike inkulungwane eziza-affectwa indirectly. Kuthiwa imizi iphakathi kwedolobho abantu laba sokumele basuke, abazange batshelwe ukuthi khona into le isuka ngaphi. Sokuyinto nje esiyisiphithiphithi sokuthi abantu abasuke bengazange bahlale phansi nabo bazwe imizwa yalaba bantu.
Ikhansili ithi izancedisa yini abantu laba ngokuthutha njalo izabahlawula.
Okubuhlungu enkomo ukuthi khona izakhamizi ezikhala ngakho ukuthi abantu laba bathe bebuya abe-physical planning bachaza ukuthi khona bona balandela imephu eyayikhona ngesikhathi sikaSmith. So angiboni ukuthi khona kuza kuba i-compensation.
Umnumzana Thamani Ncube yisakhamuzi sakomadlambuzi. Asenelisanga ukukhulumisana lo kansila walesi sigaba. Singene kuhlelo lwabasakhulayo silo Mike Hobe we Studio 7.
Yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingu Mike Hobe. Lamhla sixoxa lo mnumzana Gift Ostalio Siziba
ongisakhulayo olwela amalungelo abontanga eZimbabwe njalo ongumunye wabasakhulayo owaqala imovement leya ethiwa yi hashtag generational consensus. Siqoxa ngomtshengisela kwabo ngolwesibili eHarare bekhalela ama electoral reforms. Siziba ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana unjani?
Ngiyaphila baba kunjani?
Hayi ngiyaphila ngiyaphila ntuna. Siziba ubungomunye obetshengisela esidaladeni ngolwesibili lisithi lifuna ama electoral reforms. Belikhangela ukuthi lizaletha umehluko onjani eZimbabwe?
Bokuqala ukuthi kutshengisela lokhu bekuyiku advance iagenda esayiqalisayo ngaphansi kohlelo okuthiwa yi-National Elections Reform Agenda inera ngomnyaka ka-2016. Makukhumbula ukuthi asikhuluma indaba yama-reform la kwesime khona ke umkhankaso besikwenza sitshengisela kwela Harare besisenza indaba yokuthi sikuthuka la ama-reforms but kakhulu kathesi besikhangela ama-reforms amayelana number one indaba ye-voters role lapho esifuna khona i-consolidated voters role then okwesibili sikhangela izandla zemabutho ase eZimbabwe Electoral Commission.
Njengoba umongameli Emmerson Ndambudzo Mnangagwa wasayina i-Electoral Act kwaba ngumthetho, uqinisekile na ukuthi ukutshengisela lokhu kuzaletha umehluko?
Ukutshengisela lifuna ama-reforms avele asemthethweni ku-Electoral Act asonto e-wrong ngoba oku-wrong yikufuna uku-amenda i-Electoral Act. Thina sitha ku-implemente. Uma ungakhangela ke i-access to media ukuthi ZDC ikave ama-events njalo kuphiwe i-coverage eyabantu ukuthi sihambe sekwanisa ukukhuluma ku-ZBC konke khonoku ke kungaphansi kwe-Electoral Act yizinto ke esifuna ukubana implemente. So just an implementation of the already existing Electoral Act.
Ubona ngani iZimbabwe Electoral Commission iZEC izalalela izikhalazo zenu na?
iZEC izasilalela ngenxa yokuthi number one isilabantu ngemuva kwethu ngokuqala and kuqakathekile ngenxa yokuthi umthetho wethu weZimbabwe Constitution uyavumela amalungelo okutshengisela njalo sizimisela ukutshengisela iZEC izizwe. Okwesibili, iZEC yaphuma ikhuluma ukubana ke lo nyaka afuna ukumeka sure ukuthi bayavula ke ama-elections to ama-observer ngaphandle kwelizwe la ku-region ukuze bona besithi bazimisele i-election lele libuya ukuthetho ke lube free and fair. So thina sibona ngathi ke singakontinua ikakhulu indaba ye-voters role izahama kakhulu beze besinika i-voters role.
Njengoba ungomunye owaqala le movement noma esingathi ngumkankaso ethiwa yi-hashtag generational consensus yona engathi ivumelana ngemibono eningi kamnumzana Nelson Chamisa, yini umbono wakho mayelana nge-campaign manifesto yawo?
I-manifesto MDC isuseke kumnyaka 2018 nasifaka ku-1980. Hayi ngisotshiwe njalo ngoba ngesilungu bathi we advancing towards an economic breakthrough. Why ngisitsho njalo ungakhangela ukubana i-manifesto okuqala ikhuluma ngendaba ye-$100 billion economy but ihlukane nabezanu ngenxa yokuthi ile program ekudevelopa i-economy.
Right, masigqiba uhlelo Siziba, awutshela abalaleli bethu ikakhulukazi abasakhulayo abontanga ukuthi le manifesto ibaphathelene.
Bona ngani abatsha yiwo bazaba ngama-major beneficiaries ye-manifesto MDC ngoba into yokuqala eku-agenda ye-transformation indaba yemsebenzi. Okwesibili, bona ngani ama-youth azabenefita kakhulu ngendaba ye-technology, i-advancement, bakhuluma nge-smart economy, e-governance, bafuna ukufaka i-technology ibe se-center kwe-agenda development.
Right, hayi isikhathi baba yiso esesiphelile, kodwa ngiyabonga kakhulu Gift bekuhle ukuba la uhlelo.
Okay, ngiyabonga.
Mthwakazi omuhle, nxa usanda ukungena kuhlelo usanda ukukhutha ingxoxo phakathi kwami lo mnumzana Gift Ostalo Siziba ulwela amalungelo abontanga eZimbabwe. Kwanele kwalamhla, olevalisayo ngumike wabe libe leviki elishukela.
Sibongeke uMike Wobe ngokusethulela uhlelo lwabasakhulayo. Singene kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Sihamba lejaha elidala uEzra Chisaspanda.
Awini bibaba
silale mawini
bibaba
silale mawini
bibaba
silale mawini.
Ingabeli njani banale kumagumbi amanomhlaba luhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke.
igama lami ngu-Ezra Jesus Banda ngimele umthembu ozithembayo uGibbs Dube yena othethe ikhefu kancane kuhlelo lethu lanamhlanje sixoxa lobaba uRalph Mnguni webambanani association lapho sitshela khona ngokuvuselela usiko lwamandebele lobuntu bethu yikho-ke namhlanje sithanda ukwazi ukuthi-ke i-Culture Day emathelendi yenzakala njani kuyini okwaphumayo ngalelo langa
esahlangana lakho esikusungulileyo yilokho ukuthi eZimbabwe sikhasela kwenye ingozi. There are two cultures kuleyakithi yamandebeleni kuleyakhona ngale kwabanye. Okwenzakalayo ukuthi i-culture yethu eyamandebele is under enormous attack. Abazama ukuthi arch lingasilwisi ngalindlela uhulumende akwenzayo kuyini okunye okubi okwedlula lokhu osethe kwenzakala emathebeleleni. Abantu babulawa kanti simelene. We trying ukuthi sithi thina defend our culture.
Ngiyakuzwa Mnumzana Mnguni, kodwa ke lokho okutshoyo ufuna kwenzweni, kwenziwe njani?
Ngikutshoyo lokho, uma singavuleki amehlo lengqondo singabe silokhu sisekela okwenzakalayo eZimbabwe usenzakala, into le izaphela ngobunye ububi. To weaken your opponent, you dismember them. Ubagamgamule baba nje behlukane. Uze kuthiwa khona kathesi kule culture yamakhalanga, kule culture. Sile culture yakithi ehlanganisa abantu. Ayikhethi ukuthi khona ngamaZulu, ngamaVenda, ngamakhalanga. Kunje mina ngingumkhalanga kodwa ngumsuthu. Kodwa-ke uzathola ukuthi khona nganxanye umama ngumkhalanga kumbeni ubaba. We are such a mixed blood. Lawa abantu abasitshela ukuthi khona kulobukalanga laba abakwazi ukuthi khona ingozi esimelene layo yiphi. Isicelo ukuthi singathi sithengise thina sizame ukuthi khona sivikele iculture yethu. They say that there is beauty in diversity. We are saying papamani asivikele iculture ngoba ingozi ezasivelela ezavelela abantwana bethu nxa singamanga kathesi. Yimbi kakhulu. Ngiyabonga.
Siphinde saxoxa njalo lolwela ukuvuselela kwamasiko esikhalanga uMnumzana Difa Dube. Uthini ngamazwi kaMnguni Dube?
Okokuqala bengithi ngithathe leli thuba ngibonge bonke abantu basemathebeland abadlala indima enkulu ukuvuselela amasiko akithi. Lami ngingomunye okhona ovuselela amasiko akithi. Ngithi kodwa-ke angibonge inkulumo kababa uMnguni kodwa ngibuye njalo ngimqondise ukuthi kukhona okunye angathi uyakuthiyelela. Akuthelelayo laphana baba uMnguni ngokuthi iMathebeleland ilalokho akukhulumileyo athi kule diversity. Into ekhona enye engisuke ngiyibona ukuthi ngiye ngathi iyaphazamisa kakhulu abantu njalo iyenza abantu bacabange sengathi abantu baseMathebeleland balesiko olulodwa kukanti cha akukho njalo. Abantu baseMathebeleland kulabantu abalamasiko amaningi ahlukeneyo. Ngizaphumzekeliso abantu basesivendeni balamasiko abo, abantu basesikhalangeni balamasiko abo, abantu basesindebeleni balamasiko abo, abantu basesitongeni balamasiko abo. Ukuthi nxa sithatha bonke laba bantu laba sithi bakholelwa esikweni elilodwa sithi ngoba bavela eMathebeleland sibe sesithi bonke abantu laba ngamandebele, yilapho kulahleka khona indlela yonke. Abantu basuka bonke eMathebeleland kodwa abantu balamasiko amaningi ahlukeneyo. Kudala kule ngoma eyayisithi kudala kwakungenje umhlaba uyaphenduka kwakuba usumambo lomzilikazi, kwakungabantu basesikhalangeni ababesaziwa ukuthi nxa noma kwasekunzima kanjani izulu lingani. Kwakusazi ukuthi abantu basesikhalangeni iwosana zizahamba ziyenjelele ziyecela izulu edaka. Ikutshengisela ukuthi amasiko ahlukene kodwa-ke abantu babephila ndawonye bephila kuhle. Into engithi ngiqondise sikuthatha sikuthi abantu baseMathebeleland ngokuthi sivele eMathebeleland sonke sesingamandebele sonke, cha akukho njalo. Into ebulala indimi zabanye abantu nxa singabantu baseMathebeleland sonkeni kuhle njalo kuqakathekile ukuthi sithandaneni sincedisananeni ukuthi sivuselele amasiko njalo sincedisaneni ukuthi indimi zethu singacekeli phansi indimi zabanye abantu. Usafana lokuthi kathesi abantu basesikhalangeni labantu basesivendeni labantu basesitongeni kwahlala isikhathi eside kakhulu ezikolo kungafundiswa lezo ndimi. Kwakufundiswa isindebele okwakuyinto eyayingalunganga ngoba kwakusenza ukuthi abantwana abakhula bekhuluma ezinye indimi bagcine bengasazi ukuthi bona bangumhlobo bani.
Awuzwa-ke, siyabonga Mnumzana Dube. Lolo bekuluhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu siku zonke. Besixoxa loMnumzana Ralph Mnguni owenhlanganiso yebambanani association kwele-England, loMnumzana Difa Dube okhankasela ukuvuselelwa kwemasiko esikhalanga lilami uEzra Jesus Banda okwanamhlanje kwanele lisale kahle.
Sibongeke ijahe elidala uEzra Jesus Banda ngokusethulela uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Okuyisikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga kakhulu ukwamukela lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje.
Usiphatheleni namhlanje?
Namhlanje ngifuna ukukhangela indaba yokuthi ngubani umuntu okwelulekayo empilweni. Ngoba isikhathi esiningi uba yikho lokhu oyiba yikho khona empilweni ngendlela olalela ngayo abantu abakwelulekayo, njalo ngendlela othola ngayo abantu abakunika amacebo ukuthi uphile njani. Singakhangela kumaHubo ichapter ngawani verse ka-1. Ithi yona, ubusisiwe umuntu ongahambiyo ngezeluleko zababi, ongalaleliyo izeluleki zezono, ongahlaliyo labaklolodayo, kodwa ukuthokozisa kwakhe kusemlayeni wenkosi, unakana ngomlayo wayo emini lebusuku. Isikhathi esiningi uba yikho lokhu ocetshiswa ngakho ngabantu. Ngakumbuzo okuqakathekileyo namhlanje ngifuna ukubuza abalaleli bethu abalaleleyo yikuthi, kanti vele wena empilweni amacebo empilo lendlela ophila ngayo ngubani umuntu owelulekayo, kumbe welulekwa kuyini? Manje siyananzela lapha kumaHubo ukuba uDavida uletha imicijo eqakathekileyo okumele siyikhangele nxa uzaphumelela empilweni. Okokuqala, uthi yena ukuze uthole isibusiso ngaphezu kwezinye izinto yabuzenza, kutho ukuthi balelane lithi ukubusisa litsho ukuthi umuntu okwanisa ukuhlala kuhle, umuntu okwanisa ukuphumelela, umuntu okwanisa ukwenza izinto zakhe ziye phutsha. Uthi konke lokhu uzakuthola nxa ungahambi ngezeluleko zababi. Baningi abantu abalandela amacebo abantu abalengqondo engalunganga, kumbe singathi abamelana lemlayo kaThixo. Kuyini khonoko? Okokuqala, ngiyakwazi ukuthi abantu abaningi nxa bekhangela ukuphila empilweni bakhangela ukuthi ngenza njani imali, nginganotha njani. Ngakho ungakhetha ukunotha ngokusebenza kanzima, ngokuya esikolweni ufunda, ngokuthi ubuthelele kakuhle mbijana mbijana, kancane kancane uhlanganisa imali yakho kwanisa ukwenza ibhizimisi, kumbe ukwanisa ukuba nemali. Kumbe ungakhetha ukuthi mana ngenze indlela emfitshane, uqume wenze indlela emfitshane kodwa eyabe ilokuganga lokungalunganga phakathi kwakho. Ngakho ikho laphana esithi isiphetho somuntu oyezinto enjalo yikuthi laye uzangena phakathi kwesikhathi esinzima. Njalo kunye kwesibili uDavid akutsho yikuthi ungalaleli izeluleko zezoni. Uyathi usenza into yakho elungileyo ngendlela eqondileyo, ugcine uyiyeke ngenxa yokuthi uzama ukuthokozisa abanye abantu. Ingathi uDavida lapho uyaselula uthi yena ungalaleli abanye abantu, kodwa kungalalela iphimbo likaNkulunkulu, ungalalela abantu abahamba ngendlela elungileyo. Nxa uhlezi phansi komfundisi ekufundisa, kuyini izinto akutshela zona okumele uhambe uyezilungisa ngempilo yakho? Abalaleli abaningi lapha bayahlala phansi, kumbe ngumgqibelo kumbe ngesonto belalela abafundisi. Uyathatha na ukweluleka lokho abakunika khona, bethatha iphimbo likaNkulunkulu eBhayibhelini? Uyakuthatha kumbe wena ukwenza ndishwa uthi ha mfundisi yabasidivele batshona bekhuluma ngale ndlela? Ngakho ngiyakukhuthaza ukuthi ngaleli viki elilandelayo nxa ulalela umfundisi wakho efundisa, loba phansi izinto okumele uzenze, okumele uzijinje empilweni yakho, ngoba yizo zona izeluleko ezizakwenza ukuthi uthole ukuphumelela empilweni. okugcina uthi yena umuntu ophumelelayo ngulo othokoziswa ngumlayo kaJehova. Akho laphana sesibona ukuthi uyaqathanisa izinto ezimbili, umuntu ongalaleli uNkulunkulu nomuntu olalela uNkulunkulu. Ukuthi ukuthi uthi yena ophumelelayo oza kwansi ukuthi izinto zakhe ziphuthe zibe zinhle ngulo ozalandela umlayo kaJehova. Yikho bengikhuthaza abalaleli bethu ukuthi thatha iBhayibheli lakho lawe uzibalele, uze ukuthi uNkulunkulu ukhuluma esithini kuwe ngelizwi lakhe.
Akuyiphethe mfundisi.
Ngiyathandaza igama likaJesu kuba baba, khuluma ngephimbo lakho elisicebisa okulungileyo ukuze abalaleli beqondise indlela zabo. Sibongile Nkulunkulu kuba izwi lakho lingumlayo, izwi lakho liyasiphumelelisa, izwi lakho liyasiqondisa. Siyathandaza ngegama lendodana yakho uJesu Kristu. Amen.
Amen mfundisi. Bekukuhle kuba lawe kuhlelo.
Sibonge kakhulu balaleli, sihlangane ngaliviki elandelayo.
Lolo bekuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silo mfundisi usenisibanda. Sile temba libusisekile ngompalo kamfundisi. Singene kwezemidlalo. Iqembu labesifazana elimela iZimbabwe emdlalweni wenguqu elama Mighty Warriors seliphume kumncintiswano weAfrica Cup of Nations ngemva kokunqotshwa ngeleZambia nge-2-1 namuhla. Nansi impumela yemidlalo yeCastle Lager Premier Soccer League. Iqembu leDynamo silinqobe eleMutare City nge-1-0. Bulawayo Chiefs 1, Highlanders Boso Chilamoya 0, Nikrut 0, Triangle 1, ZPC Kariba 0, Harare City 0, Chicken Inn 2, Herentals 0, Capes United, Kepekepe Bora 1, Bulawayo City 0, Ngezi Platinum 1, FC Platinum 2, Shabani Mine 2, Black Rhinos 2, Yada FC 2, Chapungo 0.
Dingane ndomisene,
Dingane
Dotana asewisile esiqibela uhlelo lwethu lalamhlanje ngengoma ethinta imphefumulo, ethinta umoya, ingoma ethi ngingene endumisweni. Ukusiphetha ezo suku sikhangele bezihamba phambili. Umkhokheli weMDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ucela uZulu weChiredzi ukuthi amvotele. Ngakolunye uhlangothi umnumzana Walshman Ncubelayo ucele uZulu weGwanda North ukuthi avotele uChamisa. Umongameli Mnanga kwa uti kuqakathekile ukuthi abakwamanye amazwe babeyazi imithetho yeZimbabwe. Kwanele nguNtungameli Nko.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.